Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri. Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera, Chikunguru 7, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Mwari wakumisira kudenga akurangarirai kuti munyika muno muve nerunyararo. Toenda kumaelections, pasawanikwa munhu hwani anofa, pasawanikwa munhu hwani anonzi aroverwa nyaya yepolitics, pasawanikwa nyaya yekuputirana madzimba kana kupisirana maposta.
Mutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanokumbira nyadenga kuti munyika muitwe sarudzo murunyararo.
Izvo zvino tiri panguva yekukohwa. Ndakuda kunokohwa musi waJulai 30, kunokohwa kuti tiwane nhaka yedu yeZimbabwe seZANU-PF.
Mutungamiriri weZANU-PF vaEmerson Mnangagwa vanoti yasvika nguva yekuti bato ravo rikohwe nhaka yaro musarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiriri wemubatanidzwa weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti havazi kufara nemabatirwo ari kuitwa neZimbabwe Electoral Commission ZEC nyaya yegwaro rine mazita evavhoti pamwe nemapepa ekuvhotera. Taurai Shava anotipa nyaya iyi.
Ona tomukwekweredza
kunangagwa,
tomukwekweredza petich, isu tomukwekweredza
kunangagwa.
Vachitaura pamusangano wekutsvaga rutsigiro muzvishava nengezi constituency nhasi, vachamisa vati musarudzo dzakachena havangakundwe nemutungamiri weZANU-PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vachamisa vatora mukana uyu kushora ZEC nemabatiro airi kuita gwaro revavhoti uye mapepa ekuvhotera. Vati vakatokwidza nyaya iyi kuSouthern African Development Community neAfrican Union.
Ndakafara uye ndinofara kuti SADC iri kunzwisisa nyaya yedu. AU iri kunzwisisa nyaya yedu. Ndakaona European Union yakaita statement nezuro. Vari kuti zviri kutaurwa naChamisa ndechokwadi, ndizvo ndizvo. America iri kutaura zviri kutaurwa naChamisa ndizvo ndizvo. Nyika yose iri kuti zviri kutaurwa naChamisa ndizvo ndizvo.
Vachamisa avo vaita munamato wekuti munyika muite sarudzo dzakachena uye dzine runyararo pakunopera kwemusangano wavo, vakurudzira vanhu kuti vavhote murunyararo vachiti kunyange vanhu vachitsigira mapato akasiyana-siyana hazvirevi kuti vanofanirwa kuve makara asiwo nani.
Dei Mwari wakumisira kudenga akurangarirai kuti munyika muno muve nerunyararo. Toenda kumaelections, pasawanikwa munhu hwani anofa, pasawanikwa munhu hwani anonzi aroverwa nyaya yepolitics, pasawanikwa nyaya yekuputirana madzimba kana kupisirana maposta, pasawana anoenda mumaruzevha achiti iwewe sabhuku ita zvakati, iwewe ishaita zvakati. Vanhu vavhote murunyararo. Anenge ahwina okorokotedzwa nearenge abatsira kurwina. Hakuna anoruza ZANU-PF hairuzi, MDC hairuzi. Tinofanira kuruza inhamo, tinofanira kuruza kuruza urombo, tinofana kuruza kushaya kwemabasa, tinofana kuruza kushaya mari, Yesu tawina sezimba.
Vachamisa vati vamunangagwa vangakwanisa kugadzirisa nyika nekuti vagara vari muzanu PF iyo vati ndiyo yakakonzeresa matambudziko akatarisana neveruzhinji munyika. Asi vamimbisa veruzhinji kuti bato ravo iro vati rine urongwa hwakajeka richaburitsa nyika mumatambudziko yakatarisana nawo. Vachamisa vati vanoda kudzora chiremera kuvashandi vehurumende, madzishe nemasabhuku nekusavapinza mune zvematongerwo enyika sezvo vachimirira munhu wese munzvimbo dzavari. Vativo vanoda kuti vakarwa hondo yerusununguko vapiwe mugove wakafanira. Vati vanodawo kuti vashandi vehurumende vave ivo vanotambira mari yakawanda kudarika vamwe vose, vachiti izvo zvinobatsira kubvisa nyaya yehuori. Vativo vanoda kuti vanhu vane zvirwere zvisingarapike zvakaita segomarara neshuga vabatsirwe nehurumende. Panyaya yedzidzo, vachamisa vativo vanoda kuti vana vose vekuprimary vadzidze pachena. Vati zvose izvi zvinogoneka nekuti Zimbabwe ine upfumi hwakawanda zvekuti ukashandiswa zvakanaka vanhu vose vanoita upenyu hwakanaka.
Naima social services, education, makawana zvakaitwa nadokora, grade 1 to 7, tiri kuwana university primary education. Vatiri kuti hurumende chirera nherera, wana ngaende kuchikoro chako uniform chete, zvimwe zvese inenge iri hurumende ichona zvakamira. And our government, no child shall be left behind, especially the girl child. Zviri kuitwa paNamibia, Namibia yatopinda nekusekondari.
Vamwe vatsigiri vange varipo pamusangano uyu vati vakanyoresa kuti vagokwanisa kuvhota uye vavimbisa kuti vachavhotera vachamisa. Asi vamwe vati kana zeki kasagadzira zvinofanirwa kugadziriswa vanoona zviri nani kuti bato ravo risapinda musarudzo. Mumwe wevamwe vane maonero aya ndivatinashe Chifashu vanovesa chigaro webato reMDCT muward 2 kumandava.
Iyo nyaya voters roll ndiyo nyaya yakatijyisa tine vanhu vakawanda 2013 maki ichiti ukavota yobva yonoenda pava mugabe, saka maki iyoyo vanhu havanda kuti ibvezve panawe ichienda pana Mnangagwa, saka hatingarambi tichiitwa semustyle zviri nani kumarika maeleke nacho.
MDC Alliance iri kumirirwa naMichael Costa Steamviews musarudzo yemiriro wezvishaya nengezi ukuwo ZANU PF ichimirirwa navaDumezweni Mawite. Vamwe vari kukwikwidza musarudzo iyi ndevaPrince Ndlovu veCode navaBrighton Musevenzo veFreezim Congress. Ndakamirira Studio 7 muzvishavane, ndini Taurai Shava.
Mutungamiriri weZANU PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa yasvika nguva yekukohwa zvavakarima nekubuditsa uwandu hwevanhu vachitaura pamusangano waitirwa neZANU PF vachiti kuti musangano wavo urambe uchitonga zvinoda kuti vachengetedze nhaka yavo. Vachitaura vari muchipadze stadium kuBindura, vaMnangagwa vati mapurazi avakatora haadzokeri kuvachena nekuti akapiwa kuvaridzi vavo mapurazi aya. VaMnangagwa vati hurumende yavo yakashanda zvakanyanya mumwedzi mitanhatu yapfuura ichiedza kudzosa chimiro chakanaka chenyika. Vamunangagwa vati vakaenda kunze kwenyika uko vakawana rubatsiro rwakakura kubva kuChina munyaya dzezvemabhizinesi akasiyana-siyana. Vati izvi zvichabatsira veruzhinji kuwana mabasa kuitira kuti vave neupenyu huri nani. Vamunangagwa vashoropodza uori vachiti uori hunotadzisa nyika kubudirira uye vanhu vane ruzivo rwevanhu vari kuita uori vanofanirwa kutaura kuti zvinhu zvigadziriswe. Vati hurumende yavo hairambidzi vanhu kushanda nesimba voita mari zhinji asi havadi kuti vanhu vaite mari nekubira nyika.
Zvinhu nezvavanhu, honesty and no corruption, pasi necorruption. Hatini uori. Uori huleita kuti kubudirira kusabudirira nemoyo yatinoda kuti zvibudirire hatifaniri. Nekuti uori vanenge vari pezvo ndovanoona kuti vakuru ava vaita uori kana nhingi mushandi uyu aita uori. Munofanira kuzvitaura izvozvo. We don't want that. We don't want any corruption. Asi tinobvumira isu sedzidzipesesion kuti aiwa those who work hard they must be rewarded for the hard work they do. We are not against people becoming millionaires. Titee mamiliyonera kugoita mariyo kana kuta mari yokutiravata vakasandira ndeyako asi hatiiyokuba.
Vamunangagwa vatorawo mukana uyu kurumbidza vanhu vemudunhu remashonaland central vachiti ndivo tsime rezanu PF vakavakurudzira kuti varambe vakasimba nekubatana. Vamunangagwa vati zvichemo zviri muvanhu vanozviziva uye hurumende yavo ichazvigadzirisa. Vavavimbisa kutsigira nerubatsiro kune vanoita mabasa emaoko. Vamunangagwa vatendwawo neveruzhinji nekupiwa zvipo zvengombe matsiru gumi. Vavimbisa kugadzirisa zvose zvavati zvakasiya zvakanganiswa nechikwata cheG40 icho chavati chakasiya chaparadza zvinhu zvakawanda. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuchikwata cheG40 pamusoro pemashoko ava munangagwa. Vari kukwikwidza muhurungwe West vari kukandirana makobvu nematete mushure mokupomerana kuita mirizhonga. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Nhengo yezanu PF iri kumirira hurungwe West musarudzo dziri kuitwa mwedzi uno. Muzvari Mary Tandiwe Muliswa vanoti MDC Alliance iri kunyepera zanu PF kuti yakapamba nhengo yaro. Vafrank Wira ichauya nezuro. Muzvari Muliswa vanoti hakuna mhirizhonga kuhurungwe West sezviri kutaurwa nebato reMDCT asi kuti vachauya vakarohwa namuzvari Joyce Pamire mushure mekunge vamubata magaru mbawa.
Hakuna mhirizhonga kuhurungwe West inhema dziri kutaurwa idzodzo. Ndakutaona kuti MDC vakuedza kugadzira nyaya kuti zviite kunge kune mhirizhonga. Kune runyararo runyararo runyararo. Vanhu vari kuteedzera zvose zvakataurwa naPresident kuti toda maelections ane runyararo. Ndizvo zviri kuitika. Dzanofeva havasi kutombopinda kana munyaya dzemhirizhonga.
Muzvari Muliswa vanoti nhengo dzebato reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa ndidzo dziri kuvadenha nekubvarurira maposta ebato ravo. vanoti vakaendesa imwe nhengo yeMDCT kumapurisa nezuro yawanikwa ichibvarura maposta eZANU PF.
Iwo vari kutoderwa nevanhu veMDC Alliance asi vakanyarara. Tiri kungoisa mareports edu kupolisi. Pano aitobvarura maposta nezuro. Takatomuendesa kupolisi akutopinda mukoti nhasi pamagunji.
Vachauya vanoti nhengo dzeZANU PF dzave kuwanda nyaya nemunwe vachiti havana mudzimai wavakabata zvisiri pamwero sezviri kutaurwa. Sabhuku wemunzvimbo iyi vaAaron Goteka vanoti vachauya vauya vakakumbira ruregerero kuna amai pamire nekuvabata-bata muviri wavo vakadhakwa. Asi vachauya vanoti vaenda kwasabhuku nhasi kunotora mbozhanhare yavo yainge yatorwa nevanhu vakavarova nezuro. Nhengo iri kumirira MDC Alliance munzvimbo iyi vaWilson Makanyaire vanoti nhengo dzebato ravo dzinoona nezvekuchengetedzwa mubato dziri kuferefeta kuti chii chakanyatsoitika panyaya iyi. Mune imwewo nyaya, mapato ezvematongerwo enyika ari kushora kuiswa kwemaposta pazvivakwa zvehurumende nekanzuru nenhengo dzeZANU PF. Vachitaura nezuro muchegutu pachiitiko chekukurudzira runyararo chakakokerwa nemapurisa sachigaro webato reNational Patriotic Front vaDonmo Gombwe vanoti nhengo dzebato reZANU PF dziri kudenha vamwe nekuisa maposta enhengo dzaro pazvivakwa zvenhengo dzemamwe mapato.
Yeah, maposters isu zvinototinetsa. Pane vanongotora advantage yekuti vanenge vaine link mucouncil kana mune mama government premises vachisa maposters. Inini I think nzvimbo dzinenge macouncils kana magovernment premises hadzifaniri kuswa maposters nevanhu vanenge vachikambena. Vanofanira kutageta mabuildings evanhu vemapati avo. Because we are having machallenges emamwe mapati anoisa even maposters mumabuildings emapati avari kukwidzana navo, which is not fair to.
Munyori mukuru wekanzuru yechegutu vaJacob Chikuu vanoti nhengo dzebato reZANU PF dzakaisa maposta adzo nechisimba dzichiti dzainge dzatumwa nemumiriri wechegutu muparamende vaDexter Nduna. Asi vanduna varamba vachiti hapana munhu wavakatuma vachiti vanhu vari kuda kuvasvibisa zita ravo sezvo vari kutarisira kukunda zvine mutsindo musarudzo dziri kuitwa mwedzi uno. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Aka Achigoriwa.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanodarika 10 nevashanu vafa uye vamwe vanodarika 20 vakakuvara zvichitevera kuputika kwaitika muguta guru remuSomalia reMogadishu. Vaona zvichiitika vanoti kuputika uku kwaitika mumapazi maviri ehurumende anoti remukati menyika pamwe nerekudzivirirwa kwenyika. Kurwiswa kwemapazi aya kwekutanga kwaitika apo varume vanga vaine pfuti vaputitsa bhambu pagedhi remuzinda webazi rezvemukati menyika. Varwisi vatatu ndokupinda mukati. Hutsi hwaonekwa huchipfungaira kubva panzvimbo iyi. Tochienda kuna Marvelous Muhlanga Nyahuye achitipa chirongwa chakanangana nemadzimai.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanga Nyahuye ndiri muWashington. Nhasi tichange tiri kukupai hurukuro nemamwe madzimai achange ari kukwikwidza musarudzo dzegore rino. Regai tiende kwavari tinzwe kuti nhasi tiri kutaura nani uyezve vachange vakamirira dunhu ripi.
Inini zita rangu noitwa Dr. Nenge Saungweme. Ndiri kuZANU PF ndakamirira Mutare Central.
Tipeiwo nhoroondo yenyu semudzimai makafunga sei kupinda imomo mune zvematongerwo enyika.
Inini ndirivo veteran. Saka kana wangoriwo veteran watogara uri mupolitics kudhara. Saka isusu tinongofara nenew dispensation nekuti yakutionawo isusu sevana veZimbabwe vakarwira rusununguko rwenyika inei. Saka tarecognizewawo tikasaita maprimaries tikamanija kuwinawo zvazvakanaka.
Zvii zvamungati imi muri kuda kuona zvichigadziriswa mudunhu irori remuTare Central?
Mune dambudziko rakawandisa mumutare central. Dambudziko ririmo mune nyaya yepoverty nekuti pa 37 years zvanzina president akazoresigna vakune dambudziko rekuti tizoni ma industries ese akavharwa because this is a central e city yakabatana town ne location vanhu vese vanogara musakubva imomo vachiona kupona kwavo ne industry idzodzi saka dzese zvadzakavhara vabva paita hurombo hwakanyanyisa saka nedambudziko rehurombo iroro munonga makritika nyonga nyonga yezvinhu zvisina kumira zvakanaka vana vedu vadiki vese vakuswera vakadhakwa vakaputa mbanje vakadini havasiri kushanda nekuti hakuna mabasa even vari degrees vakapedza mauniversities havana mabasa vana mai vari kurwara mudzimba vari kutadza kuchengeta vana vavo mudzimba dzavo dzimba dzacho dzine dambudziko rekuti hadzizi dzavo ndedzekanzuro kana dzimba dziri dzekanzuro vanobhadhara marentals marentals iva yoona kuti vatadza kubhadhara nenhau yekuti hakuna mabasa kanzuro youya yovhara dzimba vanhu vakurukuru vari kuma 80-90 years vari kugara mudzimba idzodzo unoona vakavharirwa vakagara kunze kwedzimba because they don't own the property haizi yavo ndeyekanzuro
matanho api amuchatora kuti mugadzirise zvinetswa izvi zviri mumutare central imi makamirira zano PF
tiri kuda kuti tiedze kuti tione kuti tishande nekanzuro vanhu vapihwe dzimba idzi dziite dzavo yavanoti muchirungu home ownership team ndo yatiri kuedza kuti tifaite kuti vanhu vagare mudzimba idzodzo dziri dzavo then kwozoitazve dambudziko rekuti hakuna mvura makanzera arimo nemaMP aripo havana kubatikana nenyaya yekuti vanhu havana mvura panofanirwa kuti mapaipi achinjwe kufosa kanzuro kuti idise mapaipi ise mapaipi manyowani saka zvondipa shungu kuti saka vanhu vazhinji vanotomwa mvura inonge yakabatana nechina china yatinoita mutoileti nemasuwa zviri kubatana zvichipindirana vanhu vari kurwara saka zvobva zvandipa shungu yekuti ndoda kumeka echange ndinoda kuchinja zvinhu zviri kuitika munomu nekuti ndakakura muno ndinotozonyarawo kuti kana wakazvarwa muno ukakura muno unofanira kuoneka uchiitawo chimwe chinhu chekubatsira munzvimbo yawakakurira izvi ndiri kuda kumeka chenji yacho iyoyo yekuti ngatigadzirise zvinhu zvese zvatoramba zvichidhilapidheta zvichidzeka pasi
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai Dr. Nancy Saungweme kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tochienda kuna Jonga Kandemiri achitiudza zvinoitika muupenyu hwedu our lives.
Dzinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa matanho ari kutorwa nesangano rePlatform for Youth Development ekukurudzira veruzhinji kuti vange vachichengetedza runyararo munguva ino yesarudzo. Sangano iri riri kuita izvi kuburikidza nezvirongwa zvakasiyana-siyana zvinosanganisira mumhanzi. Nhasi sangano iri rine vaimbi vane mukurumbira vachange vachiridza vari pachecheche Growth Point mudunhu reChipinge. Muhurukuro yedu tabata mukuru wesangano iri vaClarice Madhuku. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaMadhuku.
Makaini zvenyu mukoma Jonga, tinodakara yaambo.
VaMadhuku, tinonzwa kuti sangano renyu rePlatform for Youth Development mune urongwa hwamuri kuita nhasi hwekutandadza vechidiki nemimhanzi mudunhu renyu reChipinge. Mungatiudzawo zvakamira sei?
Ichokwadi chaizvo zviri kuitika nezvekuti taane nguva yakati kuti tichigadzirira kunge tiine mutambo une vaimbi vane mukurumbira vanozikana mazuva ano vanonzi Talk Vibes, Benny Freeman, Lady Squanda naShindoman, vaimbi vatinoti isusu macrowd pullers. Tinenge tichikokera nharaunda yeshe kunyanya vechidiki vatanga tichikushanda navo kubvira gore rakapera muna September tichivakurudzira kuti vanoregister kuvhota vatarise kuti mazita avo arimwe here muvhoti. Asi panguva yatasvika inei takatarisana na 30 July taakuchisvika kwekupedzisira kwekuti vanhu vachikwanisa kunovhota. Saka tirikunyanya kuita chirongwa ichi senzira yekukokera kuti vechidiki nenharaunda yeshe kunyanya muChipinge varemeredze zuva rekuvhota, asi mukuvhota uku chinangwa chedu chekuti vanhu vavhote murunyararo zvinotaridza kuti mapato akawanda ari kukwidza vanhu vakone kuremekedzana pasina mhirizhonga, pasina kudambirira nemaposters kana kutukana mumarali. Ndozvatakatarisira dai vanhu vakauya nehuwandi sekukurudzira kwatagara tichingoita, hatirikuona sekuti matari tichifamba ume vanhu vari kuzvidakarira, ende tinoona kuti vanhu vachange vakawanda zvara nasi.
Tinoona kuti chikonzero chenyu chikuru ndechekuti munge muchiparidza kugarisana kana kuti runyararo munguva yesarudzo. Muri kuona zviri kutambirwa here nevanhu izvi?
Gore rineri tiri kuona sekuti zviri kuhamba zvakanaka. Kubvira patatangawo isusu tichitarisa mamwe maelections akadarika, kunyanya mhirizhonga yakambudirika muna 2008 kana zvimwe zvishoma shoma zvakadarika 2013, zvimwe zvinou tiri kuona kuti shoko redu riri kutambirwa chaizvo chaizvo. Iyo project yedu, program yedu yati kuti Get Out and Vote campaign yaratidza pasina kuti mapolitical parties mazhinji achange achikwikwidza musarudzo iri vari kutambira, uye takatenderana nevemapato ese ari kukwidza kuti vachauya na2 PM naSaturday vanenge vachizosaina yatinoti peace pledge vese kuzotaurira ruzhinji rweZimbabwe nevavhoti kuti titsigirei, hapana gore rineri achada kuita zvekuvhoterwa nekumanikidza. Tiri kuita programu yakanaka inokurudzira kuti nyika ienderere mberi murunyararo.
Pane miripo here iri kubhadharwa kuti vanhu vapinde kunoona vaimbi ava?
Pachena mahara, zvokuti mukatarisa vaimbi ava vane mukurumbira zvekuti pavanenge vachimboimba vanenge vachibhadharisa $3, $4, $5 asi apa zvinhu zvataunza pachena.
Chinotanga nguva ichirongwa vamadhuku?
Tiri kutarisira kutanga kuma9 zvekuti ivo ava vakatorara kunoku vana Freeman nanashinzo vapavakasamba kubva vange vane chimwe chirongwa changa chiri kujerera kumashingo.
Manga makateerera kumukuru wesangano rePlatform for Youth Development vaClarice Madhuku muchirongwa chedu upenyu hwedu. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Mushure mokuona kutambudzika kwevanhu vari kushungurudzwa pamusoro pezvitendero zvavo kunyika dziri kuMiddle East, America iri kutumira rubatsiro nechimbi-chimbi. Vachinyora mupepanhau reWall Street Journal, vanofambisa mabasa eUS Agency for International Development vaMark Green vanoti America haisi kuzorega kubatsira vanodzvanyirirwa kusvika vanhu ava vawana rubatsiro rwekugadzirisa upenyu hwavo. USAID yakapiwa basa rekuendesa rubatsiro vanhu ava vanosanganisa vechikristu, vayazidhi nevamwe vezvitendero zvidiki. VaGreen vanoti vakaendesa mamiriyoni $60 emadhora kumatunhu ari kumaodzanyemba kweIraq. Mari iyi iri kubatsira vanhu ava mukudzokera kumisha yavo nekuvaka zvikoro, zvipatara, matsime nezvimwe zvizhinji zvakange zvapunzwa muhondo. Asi kazhinji rubatsiro urwu runononoka kusvika kwarwakamirirwa. USAID yapamidzira nzira dzekusvitsa rubatsiro kune vanhu ava vari kushungurudzwa pamusoro pezvitendero zvavo. VaKristu vanopfuura zvikamu makumi 50 kubva muzana vakatiza kubva muIraq mumakore 10 apfuura, vachisiya misha yezviuru nezviuru zvemakore isina vanhu. Vechitendero cheYazidi vakashungurudzwawo nenzira imwe cheteyo. VaGreen vanoti nguva yokubatsira zvine simba yasvika nekuti vaKristu, vaYazidi nevamwe vezvitendero zvidiki vaoneswa namo kwenguva yakareba. Vanotizve kunetseka kwavo kunorwadza vanhu vemuAmerica avo vari kubatsira vakasununguka uye netsitsi dzavo. VaGreen vanoti vezvitendero izvi kuMiddle East vakatarisira America kuti ivabatsire uye America haizovakanganwa. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Maaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Mumutambo weWorld Cup nasi, England yakunda Sweden 2-0 na 8 maneru. Russia iri kutamba neCroatia. Nyika nhatu dzapinda musemifinal dzinoti Belgium, France neEngland. Belgium iri kusangana neFrance musemifinal, ukuwo England ichasangana nenyika inenge yakunda pakati peRussia neCroatia. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soku isi